Mutongi wedare, vapisirai kuenda, vati vachatura mutongo wavo mzwara vasina kutara, vachiti vachaedza nepose pavanogona napo kuti vakurumidze kutura mutongo wavo, pakatarisa zvasvitswa kudare nhasi. Mashoko aya atsinhirwa nerimwe gweta ramai Mary Mbaiwa, vataona nyamakura.
Nyaya yaende kutapamberi pemutongi, nhasi takwanisa kusvitsa maargument edu, mutongi akaanzwa. Mshere mdonga anzwa kazivisa kuti arudaka nguwa kekuti ambo nyatonyora judgment chayo chayo hapana zuwara taro ati mtonga asindisa kuti acha kasika nandaro kuti nyaya inyaya inaikova liberty ya munu saka inyaya zivisa gara zine ziri agent kwa ikuti
vachisvitsa chikumbiro chokuti Muzvare Mbai wavatongo vachibva kumba panyaya yekunzi vaida kuuraya vachiwenga vari muhurwere kusouth africa muna chikumi vanyamakura vati mapepa evachuchise ekupomera Muzvare Mbai wamhosva haana humbo hwakati tsvikiti hwaari kubuditsa vanyamakura vaburitsawo mudare mufananidzo wekukuvara kwakaita Muzvare Mbaiwa pakaputika bhambo kuwhite city stadium pamusangano wakaitwa nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzegore rapera vakati hazvikodzere kuti Muzvare Mbaiwa varambe vari mujere sezvo utano hwavo husingaite kuti varambe vari muusungwa izvi zvatsigirwawo netsamba kana kuti affidavit radhokotera akaongorora Muzvare Mbaiwa vari muusungwa iro rakasvitswa kudare nemagweta avo vanyamakura vati nekukuvara kwavakaita Muzvare Mbaiwa havanganzi vakakwanisa kusimudza munhu mukuru ane muviri unenge wavachiwenga asi mumwe wevachuchisi venyaya iyi valovet masuku vati hurumende ine humbo hwakanyanya hunoratidza kuti musungwa akapara mhosva uye anogona kutiza ozotadza kutongwa vamasuku vati hurumende haisi kuda kutaura zvakawanda panyaya yehumbo hwainahwo hwavati hunosungirira musungwa vachiti kuita izvi kunogona kukonzera kuti musungwa asamirire kutongwa kwemhosva yake vamasuku vati Muzvare Mbaiwa munhu ane pfuma kusouth africa kwaanogona kutizira uye izvi zvinogona kuita zvakare kuti vasamirire kutongwa kwenyaya dzavo kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachitsigirawo chikumbiro ichi rimwe remagweta amuzvare mubayiwa advocate Sylvester Hashiti varamba mashoko erimwe remagweta ehurumende panyaya iyi amai Sharon Fero ekuti Muzvare Mbaiwa vanogona kuvhiringidza vafakazi pamhosva yavari kupomerwa yekuburitsa mari yekunze kunze kwenyika zvisiri pamutemo pamwe nekufojera mapepa ekuti vachatiswe nemurume wavo uyo ainge ari muchipatara vahashiti vati hazvikwanisike kuti Muzvare Mbaiwa vavhiringidzana nevafakazi vane nyembe dzinotyisa vakafanana navachiwenga avo vaibva mukuru wemauto uye vavati vakakwanisa kunzvenga bhambu kubhulawayo kana mukuru wevatongi vematare epamusoro munyika vageorge weshe munyori mujudicial services commission vawalter chikwana pamwe nemukuru wemamagistrate munyika vamuna mato mutevedzi vahashiti avo vanga vachibatsirwawo nerimwe gweta advocate keith kachambwa vatiwo chikonzero chakapiwa navacrispin mberewere mumutongo wavo chekuti Muzvare Mbaiwa havafaniri kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamusana pekuti hurumende ine chirongwa chekurwisana neuori uye matare anofanira kuonekwa sekuti ari kutsigira chirongwa ichi chikonzero chinotyora kodzero dzemusungwa dziri mubumbiro remutemo dzekupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso
bumbiro redu remutemo rinoti munhu wese ane right yekupuwa bail.
Baba vamuzvare mubayiwa vakeni mubayiwa vapawo mapepa emba yavo yekuhatfield kudare senzira yekuratidza kuti mwana wavo achazomirira kutongwa kwemhosva dzaari kupomerwa ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi.